mutambo uri kwa naso uyu we I for coach versus Guinea ndiri kuona kuti uri mutambo uchange uchanakidza chose because the teams aka kutapa nhasi ari kubvira musangano I for coach it's a very good country ine very good players and also inyika ine strong history yes soccer and Guinea inyika futi ine history yes soccer and ndiri kuona mutambo unge uri uchanakidza chose nhasi.
Asi tiri kuona kuti Guinea Bissau haisati yapfuura pastage iyoyi yekutanga yemaopening matches. Tingaona here ichikwanisa kuzviita kekutanga murwendo runo.
Kana vakakwanisa kutora mashandisi, munongoziva mukova jonga game resoka it's about taking your chances. Vakakwanisa kutora mashandisi achavawirawo pamberi pavo vachikwanisa kugohwesa, vachikwanisa kudefendawo. Zvinokwanisa kudaro bati ndiri kuona zvakaoka chose kana muchitamba neIvory Coast because Ivory Coast ine maplayers anotamba kueurope ane experience vanogona, saka ndiri kuona mutoro wacho kunge unenge wakaoma because Ivory Coast ine maplayers akatogara na Frank Kessy, Seko Fondana, Ibrahim Sangare, maplayers who have been to the Alps to the tournament before and experience yavo ichiita kunge ichange yakanyanyisa to be overcome.
Iyo Guinea Bissau takaonawo kuti yakashamisawo Nigeria mumitambo iyoyo, zvingaitikawo here kuti nerwendo runo ingashamisawo Ivory Coast?
Zvinokwanisa kudaro sezvakavakaaa kuti kana vanatorawo mashanzi zavo zvinokwanisa kudaro bati vacho vakaona matenamenzi aya mukoma jonga matenamenzi kuti nao vaa serious hatiwo competition chaiyo handione kunge ichahwina zvayo but ndikuona scoreline it is very close.
Ko iyo Ivory Coast ingaitawo here home advantage? Imi muri venhabvo tinobva muchitaura nyaya dzehome advantage.
Yes, home advantage ndotofungirawo kuti Ivory Coast ichakwanisa kutenderera mberi up to the semi finals nyaya yehome advantage. Kazhinji kazhinji makashasha history yematournaments aya home country inopesera yatotora mukombe wacho kana kuti inopesera yapinda mafinals kana inopesera yatamba mumastadium short playoffs. Saka ndichinoona kunge iri one of the countries ichapinda mufinal nemorocco. Haizi nyika yekuti tinochasira pasi, inyika ine maplayers anogona chose.
Zvibodzwa zvamungatarisira ndezvipiva musekewa pamutambo uyu?
Pamutambo uyu mukaona mateams anoqualifya for this tournament, it means a lot about those teams. Saka ese mateams ari kutournament ari 24 vanogona. Saka ndiexpect scoreline kunge iri too much. Ndiri kuona a 2-1 or a 1-0 or a 2-2 or a 1-1 type of scoreline. It's going to be a very small margin of scoreline. But I'm favoring Ivory Coast could win by 2-1.